Ana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vezveutano nhasi vakwanisa kunoisa tsamba yavo yenyunyuto kudare reparamende pamusoro pekushayikwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei. Asi mapurisa akambenga arambidza vanhu ava kuendesa tsamba yenyunyuto nezuro, asi dare reHigh Court nhasi rati zvakaitwa nemapurisa hazvisi pamutemo. Vana chiremba vafamba kubva kuchipatara cheparenyatwa kusvika muAfrica Unit Square. Vachitaura neStudio 7, mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimbandoro, vati dare rarambidza mapurisa kuvavhiringidza, uye pakuratidzira kwanhasi mapurisa anga akatovachengetedza.
Tendedzwa nedare reHigh Court kuti tikwanise kudemonstrata mune runyararo tichifamba hedu tichibva kuparenyatwa tisvike pano paparlamendi tine escort yemapurisa achitichengetedza achiona kuti demonstration yedu iri kufamba zvakanaka. Saka pari zvino tasvika paparlamendi pacho.
Vamwe vana chiremba vanga vachiratidzira nhasi vati Dr. Magombei hama yavo, izvo zvinoita kuti zuva nezuva vabatane kutsvaka kuti mumwe wavo ari kupi. Mumwe chiremba uyo atiwo anoda kuzivikanwa nezita rekuti Peter ati Dr. Magombei hapana chavakatadza, asi kuti vaingodawo kuti vana chiremba vakwanise kuwana mihoro inovararamisa zvakanaka.
Hapana chakatadza Peter, chaaingokumbira chete ndechekuti vashandi vadoctors awedzerwe mari, vapiwewo mari inotenga zviri kuenderana nekuchinja kuri kuita zvinhu paekonomi. Saka isusu chatisumudza, chanyanya tisumudza nhasi ndechekuti tinoda kuti Dr. Peter vadzoke. Hatida kuti Dr. Peter vadzoke chete, tinoda kuti Dr. Peter vadzoke vari vapenyu, vari mutano, vasina kubatwa. Kana Dr. Peter vadzoka tozotanga kutaura zvimwe zvinotevera.
Mumwe chiremba anga ari pakuratidzira apa asina kuda kudomwa nezita atiwo kushayikwa kwavamagombei kunonyadzisa nyika.
I think zviri pachena kuti tinokuda kuti Peter adzoke asina kukuwara, pasina chaaitwa, ngaadzoke. Hapana kana reason yekuti wai vakatora Peter. Hazvitaure chinhu, zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinokatyamadza kuti hurumende ingaita zvinhu zvakadaro. Saka ngaadzoke Peter pasina whatever maconditions. No Peter, no way.
Vakafanobata chigaro chemunyori muZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Shakada, vati vari kushushikana zvikuru nekuwanda kwemazuva chiremba Magombei vasiri kuzivikanwa kuti varipi, vakati izvi ndo zvavaisa mutsamba yenyunyuto.
Takwanisa kusiya tsamba yedu yanga takanyora semachiremba, our petition, tichiisawo zvichemo zvedu zvinosanganisira kuti aititungamira Dr. Peter Gabriel Magombei vakangoshayika, and kuti varipi izvozvo hatizive. Atove mazuva 4 tisikazive kuti vari kupi. So now we are getting worried, tinosurukirwa. Time peri kufamba tichingoshaya kuti chiremba wedu aripi, and tazviisa mupetition yedu yatakanyora nekutaurawo nyaya dzekuti muzvipatara metiri kushandira njodzi kutoshanda muchipatara imomo, because hatina zvikwanisiro zvakakwana. Saka ndo zvanga zviri mutsamba yedu, and nenyaya dzenhau yemari yedu kuti haichakwani kuti tikwanise tichikuya kubasa.
Kupambwa kwaDr. Magombei nemusi wemugovera kwasiya zvipatara zvisina vana chiremba vari kushanda. Vana chiremba vari kuramwa mabasa, vanoti kunyange hazvo vari kushushikana nekutambura kuri kuita varwere muzvipatara, havasi kuzodzokera kubasa kana Dr. Magombei vasina kuwanikwa. Hurumende inoti iri kuita zvese zvainogona kutsvaka kuna Dr. Magombei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.